Aiwa tiri kutambira nomufaro mukuru, zvinofadza izvi. Ndozvatiri kugara tichichemera sema informal traders kuti pekushandira pedu pavandudzwe, tikwanise kushanda pakachena, tichiitawo mari, tichiriritira mhuri dzedu, tichishandirawo kukura kweikonomi yenyika yedu. Saka tine kupembera nedanho rakatorwa neOxfam Zimbabwe, vachishanda pamwe chete neUNDP Zimbabwe, yekuvandudza mamaketsi waya emafamasi kumbare. Idanho ratiri kufara naro seviset, and tinovakurudzira kuti varambe vachitisapota pane zvese zvatinenge tichidawo kuita, zvavanenge vachikwanisa semaboka anenge achiita zvedevelopment munyika dzakaita sedzedu.
Muunganyatsojekesa here vawadzai kuti zvii chaizvo zvagadzirwa pamusika uyu?
Chokutanga vagadzirisa panoshandirwa pacho, patingati pamaketi yacho, pava nemashedzi, pakanatsokuvakwa zvakanaka mabuilding akanaka, pava nemvura yokushandisa inobuda pamatepi, pava nematoilets, vamwe vanomati mazvandikutaura maablution facilities, ese avapo.
Nzvimbo yanga yagarawo ine dambudziko rekuti kukanaya panga pasingashandike nemadhaka, zvagadziriswa here?
Pavandudzwa, pakaiswa kongireti pokuti chero mvura ikanaya vanhu vawanike vachishanda pane madhaka netsvina dzakadaro. Saka tiri kufara nokuti takatasa izvezvi nechirwere chadai kunetsa pasi rese checovid. Ndo matanho anofanirwa kunge achitorwa kuti panoshandira matraders pange pakachena saizvozvo. Saka pakachena, pane mashedzi, pane mvura, pane matoilets, pane pakugezera maoko. Saka zvese zvingadiwa inganzi modern market muchirungu, ndo mavakira vaita. Saka tiri kufara isu seboka revset.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti hurumende ishande nemasangano anopa rubatsiro aya?
Isu seviset maonero edu ndeyekuti ichi chitsvambe chaitwa kuhurumende nemapato akaita seOxfam neUNDP, chitsvambe chokutaridza kuti kana vakashanda pamwe chete zvinokwanisa kuvandudza raramo dzevanhu vari muinformal sector. Saka tiri kukurudzira hurumende yedu kuti sezvo chiri chitsvambe chaitwa, ngavachikurudzira makanzura munzvimbo dzese nyika yose kuti vawane mapartnership akaita seiwawa. Tinozviziva kuti vana Oxfam vanoda kushanda tanyaya dzemalivehoods izvezvi, zvinhu zvatinotarisira kuti zvofanirwa kuramba zvichienda mberi. And tinotarisirawo kuti hurumende ichabatsira kuti vapawanike mukanawo wokubatsira malocal authorities, zvinhu zvisaomeswa kuti vanhu vavange vachiwana mukana wokuenda kundobatsira masekta akaita seidiwaya, iya inonzi pachirungu easy, you know, of doing business. Saka vanhu vanokwanisa kusaova, ngavasaomeserwa, hurumende ngaivhure mukana, malocal authorities ngaavhure mukana vanhu vauye kuzobatsira. Saka ndoo chikumbiro chedu ichocho.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzirawo hurumende kuti iite?
Ngaichiuyavo ichizadzisa zvatangwa izvezvi, vachitaridzawo gwara kuti vari kureceiva, vari kubvumawo kuti pane basa rakanaka rabatwa.